chokwadi kuti variko vadzingwa mukati mebato rinotonga reZANU-PF. ZANU-PF ibato rinofamba rine mutemo, rine disipurini. Kana munhu achinge aonekwa achitsaudzira pane zvinotarisirwa nemusangano, chimwe chematanho anotorwa ndicho chichoti munhu anodzingwa, umwe anobviswa pachinzvimbo odzoserwa kusero, oita card carrying member kwemakore akati. Kune mapanishmendi akasiyana siyana.
Asika vamarapira, tiri kunzwa kuti vari kunzi vadzingwa vanhu vanga vasina kunge vakapiwa mukana wekuti vange vachipiwa mativi avo. Zvii zvinozoitika?
Munhu kana achinge asina kufara nemutongo waapiwa, ane mvumo yekuita appeal. Appeal iyi haiitwi kumapepa nawo, appeal inoitwa kumubato iroro. Vanoziva kana vari nhengo dzemusangano, vanoziva maitiko anoitwa maappeal.
Tiri kunzwawo zvakare kuti vari kudzingwa vanhu vari kuonekwa sevanhu vari kupikisana nechirongwa che2030 chekuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato vaEmmerson Mnangagwa varambe vachitonga kudarika 2028. Munoti nekuti pakuonekwa sekunge ZANU-PF yakudzinga vari kugunun'una ne2030?
Hakuna danho rinotorwa kuti vanhu vanyararidzwe mukati memusangano. Vanhu vakasununguka kutaura zvavanoda. Asi ndakambotaura zvakare kumashure, tiri mukati rebato reZANU-PF tinotenderwa kuti titaure zvinenge zviri mupfungwa dzedu. Asi zvakare tinotarisirwa kuti tive tine discipline, tinge tine decorum, tinge tine respect nerukudzo kune vakuru vedu zvakare nepakati pedu. Izvi kana zvichinge zvashayikwa, munhu anotorerwa matanho nemusangano. Haushari, hautarisi chiso. Mutemo wemusangano unongoshanda zvakaenzana panhengo dzese dzemusangano.